This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, gunyana 22, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi uno mangwanani taita rombo rakaipa rekusangana nemhirizhonga mukati memusha wechitungwiza pamakoni shopping center, apo mapurisa ekanzuru enge atumirwapo kunobvisa vanotengesa vaya vanoita mabasa emaoko ekurarama nekutengesa.
Vanotengesa zvinhu pamakoni shopping center kuchitungwiza vanorwisana nemapurisa ekanzuru. Vaimbo vamutauriri webato rezano PF varugare gumbo voyambira mapato eMDC nezvemuchato nezano PF. Svondo rino tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvechitendero cheRoman Catholic, apo Pope Francis vari kushanyira Cuba, America neUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera zvinhu pamakoni shopping center kuchitungwiza vanonzi varwisana nemapurisa ekanzuru nhasi mangwanani mushure mokunge mapurisa anosvika 10 nemashanu aedza kuvabvisa nechisimba panzvimbo dzavanoshandira. Mukuru wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti mapurisa aya ayo anga akapakata mboma anga aine chinangwa chokubvisa vanotengesa zvinhu ava panzvimbo iyi achivaendesa kune imwe nzvimbo yakatarwa nekanzuru. Asi vaKumalo vanoti vanhu varamba kuenda kunzvimbo iyi vachiti hakusviki makastoma. Kanzuru inonzi iri kupomera vanhu ava kuvaka misika panzvimbo iyi vasina mvumo yekanzuru. Studio 7 yabata mutauriri wekanzuru yechitungwiza vaZefanaya Manderawe kuti tinzwewo divi rekanzuru panyaya iyi, asi vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure nemunyori mukuru wekanzuru vaGeorge Makunde, asi nhare yavo yanga isingaiti. Taedzawo kubata meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti, asi nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaKumalo pamusoro penyaya iyi.
Nhasi uno mangwanani taita rombo rakaipa rekusangana nemhirizhonga mukati memusha wechitungwiza pamakoni shopping center, apo mapurisa ekanzuru enge atumirwapo kunobvisa vanotengesa vaya vanoita mabasa emaoko ekurarama nekutengesa vakazvimirira watingati pachirungu informal traders. Taona mapurisa anokwana kuita iwo 15 vachienda ipapo vakabata mabaton stick avo vachiedza kuti vabvise nechisimba vanhu vengo vachitengesa ava zvinhu zvavo pamakoni paya. Asi paita kusawirirana nevenge vachitengesa ava pakaita mhirizhonga, tazoona mapurisa ekanzuru achirohwa vachikandaniswa nevatengesi ava kubva panzvimbo yavanotengesera vari iyoyo.
Pane vakuvara here muchiitiko ichi?
Hongu, pane vairi vataona vachirohwa zvakanyanyisa. Mumwe chete mupurisa wechirume neumwe mupurisa wechidzimai. Tazotaura zvakarewo nevakuru vemapurisa ekanzuru yechitungwiza vatipawo humbo hwekuti zvedu vairi ava vakuwadzwa mumhirizhonga yaitika iyi panguva iyoyo yemangwanani.
Pane vasungwa here muchiitiko ichochi?
Pari zvino hatisati tanzwa kuti pane asungwa here, hatisati tanzwa nezvekusungwa kwemunhu.
Asi chii chasvitsa kuti paite kukakavadzana nekurwisana uku?
Venge vachinzi vabve ava vanoita mabasa ekutengesa vari kuti ivo havana kunge vaziviswa paine nguva nekanzuru. Isu kurudziro yedu kune vanotengesa vanoita mabasa ekutengesa ndevekuti mirizhonga haipedzi nyaya. Mirizhonga hapana zvainogadzirisa asi inotoita kuti matambudziko aramba aripo achikura. Saka tiri kuti aiwa dai ivo vatora danho rekugara pasi vachiita nhaurirano nevava vekanzuru pane kuita zvemhirizhonga.
Vanga vari mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vaimbova mutauriri wezano PF varugare gumbo vari kuyambira mapato eMDC maviri kuti kuda kuita nhaurirano nezano PF dzekuda kubatana kurovera hoko padewe reshindi sezvo zano PF isisina rutsigiro rwevanhu nenyaya yekutadza kutonga. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vakuru vakuru mumapato maviri aya vari kuita hurukuro nezano PF. Kunyange vari kutenda kuti pane hurukuro dziripo, vari kuramba kuti ndedze kuumba imwe hurumende yemubatanidzwa. Hurukuro idzi dzinonzi dzakamboitwa kuGhana uye kune dzimwe dziri kutarisirwa kuitwa kuVictoria Falls nemusi weChina. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vagumbo avanotaura vakamirira chikwata chevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Ndozvavanhu vari muparliament kuda vada mavonero avo havo, asi isu toona kuti vari kubika mbodza nokuti hapana chichabuda nechine zano PF. Vana vachade zano PF vanhu vaneta noruvengo nekudzosera. Saka vanhu havachafari. Saka kana vachiitavo vaida kutaurawo vachiti vende vari muparliament vataura, haiwa isu samazivese tinoti vanhu vane mademocratic rights avo, hatirambidzi vanhu kuti vataurirane. Ngavataurirane pavanenge vaguma isu tichangoona. Kana vaida kutaura nesu hatichangoona, asi zvokuti tingave tichidotsikana nezviri kuita nokuti ndorakuti kupedza nguva ikozvo. Titarisirei ramangwana kuti tingavaka sei musangano unobatanidza vanhu vese veZimbabwe uye musangano unoita kuti tidzose upfumi nokufara kwavanhu.
Asi semaonero enyu chii chiri kupa kuti zano PF ide kuita nhaurirano nevanopikisa?
Kutaura chikwadi hatizivi kuti chii chiri kuita kuti vade kutaura neMDC kana namaMDC ese. Hatizivi. Tinongoverengawo zvemumapepa kuti vanoti kuda vanotizvo vakada GNU kuda vangakwanisa kugadzirisa upfumi hunenge huri kunetsa pasi penyika panopa, kana kuti handi vane vanoti mari engagement talks kuda vanofunga kuti vanhu venyika dzokunze vangafara kana vachiona vanhu vari vana mapato muparamendi vachishanda vese. Uye kana kuti chikuru chatinohwa kuti ndo chiripo, hatizi kuti chokwadi kana inhema, ndechekuti vanoda kuti vadzivirire kubatana kungaitika pakati pamai Mujuru naTsvangirai. Tonzwa zvokuti kuda ndiyo chinhu chikuru, ndiyo musimboti wenyaya idzi kuti vaone kuti vanga isolata sei mai Mujuru nokubatana kwavo. Hatizivi kuti chinoitisa kuti vadaro chii, kati sokutaura kwandinoita mazuva ese, hazvibatsiri kuti mubatane navanhu vanhu vanokonewa. Kuzano kwakatamiwa, vanhu havachina pfungwa. Vanhu varimo vazhinji vanonzi nevamanjuru chinyi chichi vakangobahwa namatoma, havachambokwanisi kutaura, vanohlitidziwa nemhaka vano kuti vanofunga kuti kana vakabva ivavo takuvara.
Varugare gumbo vanotaura vakamirira chikwata chevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya avanoti nhaurirano adzina kuipa chero dzichiitwa pasina kuhwandirana.
Pana chakaipa kuti vanhu muZimbabwe vagare vachitaurirana kuti nyika yofamba sei kana kuti zvogadzirwa sei nenyaya yekuti mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika mamiriro akaita kurarama kwevanhu munyika munyaya dzemabata munyaya dzezvedzidzo munyaya dzezveutano nemamiriro akaita nyaya dzezvematongerwo enyika chinenge chiri chinhu chakanaka kuti vanhu vagare vachidii vachitaudzana ivo semazimbabwezi kuti vanoona sei mafambiro anenge achiita zvinhu munyika saka pano pachina chakashata kuti vanhu vaonesane vachitaurirana kuti ndo zvatinotokurudzira izvozvo kuti vanhu vagare vachitaudzana kuitira kuti vaonesane nokubatsirana kuti remangwana renyika vanhu vangararamawo zvakanaka sei munyika medu muchigara mune runyararo vanhu vachidya vachiguta vanhu vane mabasa munyika muchita development maindastry achivhurwa migwagwa achigadzirwa makiriniki achivakwa ikonomi yedu imurukirewo senyika saka hapana chinenge takashata kuti zviitwe asi nhaurirano dzakadero dzinenge dzichida kuti kana dzichingoitwa zvisaitwa zvechivande muvandwe zvingeitwa zvinhu zvinenge zviri pachena zviri pajekerere zvinongozikanwa hapana chakamboipa
ko sei paine kakuramba kari kuitwa nemapato aya kuti hapana zvakadaro zviri kuitika zvikuru sei muzanup f
inyaya dzezvematongerwo enyika dzinenge dzinyanya kunyaya yevanhu vanokara nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vanongoda masimba vasingadi kuti nyika ibudirire saka vanhu vanoda masimba kuti dei ndinini ndawana chinzvimbo chakati dei ndinini ndinozowana chii panoitwa nharurano ndo vanenge vachida kuti kuomesa musoro uri pane pakutoita vanhu vemadyo vanhu vanokara vasingatarisi kuti vanhu vanorarama sei vasingatarisi kuti upfumi hwenyika hunofamba sei zvinhu zvakamira semira ndo vane vachiita makwiku wayo vanhu vanongoda pawa vasingadi kuti munyika muitire mareforms kuti vanhu vavanewo chouviri.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Pope Francis vasimuka kuCuba nhasi vakananga muAmerica mavari kutarisirwa kusvika manheru ano. Asi vatenderi vechikatorike vari kutsika madziro panyaya yekuda kurerutsa zvinhu muchechi iyi zvinosanganisira mvumo inonzi iri kuda kupiwa nemukuru wechechi iyi Pope Francis yekuti vatenderi vakawanana vanokwanisa zvavo kuzorambana kubvumirwa zvakare kwekushandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekuronga mhuri uye kutambirwa kwengochani muchitendero. Mutoro wedu enhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Vazhinji vanopinda chechi yeRoma vanoti kurerutswa kuri kuda kuitwa mitemo musangano ravo nemukuru wavo Papa Francis kuchapa kuti pave nezvinetswa zvakawanda kwazvo. Papa Francis vanonzi vari kushandura zvinhu zvine chitsama mukuita kwechechi iyi zvinosanganisira kutambirwa kwekuputswa kwemichato. Pari zvino chechi iyi inoti muchato wasungwa pasi wasungwa kudenga. VaStanford Flutuna ndikatekisti pachechi yeRoma mumusha weHobos paSecretariat Parish. VaFlutuna vanoti muchato unenge wasungwa muchechi haufanirwe kugurwa uye dzamara vachati vaparadzaniswa nerufu chete. Vanoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mutemo uyu kuchapa matambudziko akawanda mune ramangwana. Vamwewo vanowirana navaFlutuna ndimuzvare Nakai kuzwayo avo vanopinda chechi yeRoma iyi zvakare. Muzvare Nakai vanoti kubvumira kugurwa kwemichato kuchapa kuti misha mizhinji ikanganisike.
Pachikatorike chedu isu vatenderi hatibvumidzwe kurambana uyezve nekushandisa macontraceptives nezvimwe zvakasiyana siyana nokuti pachikristu pedu zvinonzi munhu kana aroorwa ngaagare nemurume wake nemudzimai wake mumwe chete.
Amai Gladys Manema mutenderi weRoman Catholic uye vanoti sakaramende yemuchato inokosha samare zvekuti hapana chinofanirwa kushandurwa pairi.
Ini ndinoramberana nazvo, handisi kuona zviri zvakanaka ngekuti kana anhu akarambana zvakukurudzira kunga mweya kuti mweya uri kufamba mazuvano wamweya usina kunaka. Saka munhu akazwa zvakadai izvi anonge akutoti ndaakudini zvirina ndichinje nditsvake kana kuti richiwa vamwe anonge achiri kuita richiwa saka sungirwa nemuchato.
Mukomana wechidiki Andrew Chikukwa anoti sakaramende remuchato iri pakati pamamwe masakaramende ekereke anokosha zvinopa kuti wanano yevaviri vachata haifanirwi kuitwa zvemahombwe nayo zvekuti ichorwe chero padirwa.
Haifaniri kusunungurwa nemumwe munhu kana vanhu vaparanidzwa muchechi Let God vazova separate vanhu ivo varito.
Panyaya yehungochani iyo yanetsa pasi rose muchechi iyi apo Papa Francis vasiri kuda kubuda pachena nekuitsoropodza vatenderi vechechi iyi vanoti chingochani hachina mukana wekuti chigashirwe muchechi. Papa Francis vachitaura nezvenyaya iyi vanonzi vakati ivo vangadi nazvo havadi kutongera vanhu sezvo riri basa ramwari rekutonga sekugona kwavo. Vafulutuna vanoti tsika yehungochani haina painokwana mukereke. Amai Manema vanotiwo tsika yekuita murume mukadzi iyi haina payo pasi rino sezvo kunyangwe nemubhaibheri ichishorwa.
Nyaya yehungochani ini ndinoona isingaiti nokuti Mwari paakatanga kusika nyika akasika Adhamu naEvhi vakati varugare vose, saka hapana patakambonzwa kuti murume angaroora umwe murume.
Vadadira mutasa vanoti Papa Francis mumashoko avo panyaya yehungochani ari pachena kuti havazi kuitsigira asi kuti vari kutsanangura kuti havazivo mutongi pakuita uku. Andrew Chikukwa anoti Jehovha havana kusika Adam naAdam kana kuti Eve naEve nechikonzero. Vachikukwa vanoti kuita kwaMwari hakufanirwi kupikiswa nevanhu.
Nyaya yekubvisa nhombo kuraya kushandisa macontraceptives zvinonzi futi kuuraya, because God views sex as procreation.
Amai Albertina Flutuna vanoti kupokana nekuronga kwaMwari nguva dzose ndiko kuchiri kupa matambudziko pasi rino. Vanoti nguva zhinji vanhu vanosiya zvinhu zvakarongwa namusika vanhu vachida kuita zvinofadza nyama zvichikanganisa mweya yavo setsika yehungochani iyi. Vatenderi ava veRoma vanotiwo kushandiswa kwenzira dzakasiyana-siyana dzekuronga mhuri hakuna kuvashatira kunyange vakuru vechechi iyi vasingakurudziri tsika iyi sezvinotsanangurwa naamai Manema.
Nyaya yekuronga mhuri iyi yakanaka apo neapo, asi nyaya yekubvisa nhumbu handi chiro chakanaka ba kana uri mukati mesangano.
Pasi rose rine vatenderi vechiRoma vanosvika 1,2 billion apa muZimbabwe muine vatenderi vechechi iyi vanosvika miriyoni imwe chete, chinova zvikamu zvisere kubva muzana zveuwandu hwevanhu vemuno. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri mukomo weStudio 7 abatawo Father William Guri veRoman Catholic Church vari muno muAmerica muMaryland.
Ndoda kuti kushanya kwababa Francis chinhu chakakosha chaizvo muchechi yedu yechikatorike. Sezvamunoziva, papa ndiye mutungamiriri wekiriki redu kana kuti vesangano redu, saka ane utariri pamusoro pemasangano ese ari munyika dzakasiyana-siyana pasi panapa. Saka chinhu chaanofarirwa kuita, chinhu chaanotarisirwa kuita, asi pamusana po kuti munhu mumwe chete haakwanisi kuti asvike kunyika dzese kune makatorike ake. Ndosaka paanenge akwanisa kusvika kunyika sezvaita kuno kuUnited States, chinhu chakanyanya kukosha chaizvo. Mukana wakakosha chaizvo kuvanhu kuti papa anodikana kuti ave kunzvimbo dzese dzese akwanisa kusvika munyika medu muno.
Muchitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munomo, zviri kuti chine kushanya kwapapa Francis uku?
Zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvandataura nazvo vazhinji vavo vari kufara chaizvo nekushanya kwapapa Francis. Iye vari kuzviona semukana wekuona papa vari pavari kunyange dai vari kunze kwenyika, nekuti pamwe kuti azosvikawo kuZimbabwe zvinogona kutora nguva, vanogona kupesana naye kuZimbabwe. Asi vazhinji vari kufara kuti zvaiitika kuti papa auya, ivo vari muno muAmerica vachikwanisa kumuonerawo padhuze. Vazhinji vari kuenda kuPhiladelphia, kuWashington, kuNew York kana kumuona paTV nekungova munyika maari chinhu chavari kuona chakakosha chaizvo. Vanhu vazhinji vane chitarisiro chokuti papa kana auya kunzvimbo yakaita seinoiyi zvinokurudzira chitendero chevanhu vemunyika iyoyo. Vanhu vanotarisa kuti kana chitendero chinge chasumudzi panowane kugarisana kwakanaka nekubatana zvakanaka nekudanana pakati pevanhu.
Papa Francis vanoti zvevechidiki vanofanirwa kushanda nesimba kugadzirira remangwana ravo. Muri kuaonawo sei mashoko aya?
Mashoko anogamuchirika chaizvo, nekuti vana papa vese vanowanzoita chishuwo chikuru chekukurudzira vechidiki. Kubvira papa John Paul akatanga zuva rinonzi World Youth Day, paanoenda papa nevana vadiki vese vanokwanisa kune imwe nyika vachinoungana vari ikoko vachinamata pamwe chete nekusimbisana. Nekuti ndinofunga papa anoona vana vechidiki sevanhu vane mukana mukuru wokuita zvitsva, wokuita zvakanaka uye nokusimudzira upenyu hwavo.
Father William Guri weRoman Catholic Church vachitaura vari parunhare vari muMaryland muno muAmerica, nantungamiri mukomo weStudio 7. Dare reparamende rafurwa nasi makurukota ya hurumende achidzora mamwe mabiri asina kupedziswa muchikamu chapfuura. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome.
Mudare reparamende nasi matangwa ndingati chikamu chechitatu cheparamende ndingati yechisere iyi. Nasi panga pachikurukurwa nezve nhaurwa kana speech yakaitwa na president venyika va president Robert Mugabe. Speech yavo yavasina kuverenga yaifanha kunge vakaverenga musi wavaida kuvhura parliamenti, asi yakazoiswa ndikati mudare reparamendi nechichikumbiro chakaitwa nemutungamiriri wezvehurumende. Saka ndiyo yanga ichikurukurwa yatanga kukurukurwa nezvayo nhasi munational assembly, nekuti national assembly ndiyo yega yagara. Senate ndinonzwa kuti ichazogara next svondo rinouya. Uyezve gurukota rezvemari nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vadzorera bhiri rinonzi finance bill rinotaura nezvekusandura kwavaida kuita budget regore rakapera. Ainzi midterm budget review. Pakati pegore vanofanira kunge vachiuya nedzimwe nguva nekuya ndingati zvekutwenenzera nekuchinja-chinja apo nepapapo. Sazvinoda kuti zvitopaswe riri finance bill. Rakapera, rakabva rapfudzwa nekupera kwakaita ndingati chikamu chakapera ichi. Asi varidzosera zvakare mudariro, vabva vadaira ndingati zvakanga zvichitaurwa nevazhinji kubva raverengwa zvakare. Ndozvaitika. Uyezve guru ndingati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamunangagwa aita chikumbiro chekuti vadzosera zvakare ti mudariro mabhiri mairi akanga aripo mudariro, akanga arimo mudariro but kamu chapfuura ichi. Chekutanga inonzi General Laws Amendment Bill inoti iyo iroda kuti iite kuti mitemo yakawanda iringane neconstitution bumbiro guru renyika. Uyezve ine inonzi Criminal Procedure and Evidence Amendment Bill kushandura zvakare Criminal Procedure and Evidence Act kuti iringane nezvinotaura zvitsva zvekuchengetedza kodzero dzevanenge vasungwa nevari kufungidzirwa nezvemhosva.
Ko nyaya yekumbotyisidzirwa kwakaitwa nhengo dzeparamende yatombokurukurwa nezvaya here kana kuti haina kutombobatwa-batwa?
Haina kutombobata-bata speaker mutauri weparamende Honorable Jacob Mdenda. Anonzi vakataura ivo kuti vatora chichemo ichi vakuchiendesa kukomiti huru inonzi Standing Rules and Orders Committee. Inova komiti inonyanyoparura, inobata nekutara kuti zvii zvinoitwa muparamende, kuti ndiyo ichaona kuti yobata nyaya iyi yonyatsoiongorora yoita zvaingaite kuti nyaya iyi igadziriswe.
Mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Jesse Majome veMDCT vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamiriri venyika dzomuEurope vari kusangana muBrussels, Belgium kuti vazee chirongwa chekukamurirana vapoteri vanosvika zviuruzana nemakumaviri munyika makumaviri nesere dziri mugungano reEU. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeEgypt yakaputsa dzimba dzinosvika zviuru zvitatu zvisina mwero, ichiti iri kuita izvi kudzivirira vechikwata cheHamas chekuPalestine kuchera mwena yekupinda muEgypt. Mauto emuBurkina Faso anonzi apinda muguta guru renyika iyi Wagadugu kuti paitwe nhaurirano dzekuti mauto ainge atora masimba nechisimba akande zvombo pasi. Mumiriri weFrance muBurundi vaGiles Thibault vati vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaMichel Kafando vanga vapambwa uye vasunungurwa. Nyaya yekumutsiridza upfumi hwenyika uwo unonzi nevakawanda waenda kumawere inenge ichanyanya kunetsa mushure mekunge kambani yezesa yazivisa kuti magwenya ayo ose aderedza uwandu hwemagetsi ari kugayiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano remabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce.
Dambudziko rati kurei zvaro zvekuti riri kudzorera mabhizinesi kumashure nenyaya yekuti load shedding yacho inenge yati korei. Saka vemabhizinesi vari kuona zvisiri zviri kudzokera kumashure.
Pane nhaurirano here dzamuri kumboita nebazi rehurumende rinoona nezvemagetsi kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ya, vari pakati pokumhanya nedambudziko iri nokuti takato kune nhaurirano dzinoitwa uye nedziri kuitwa, asi dzimwe dzacho unozopedzisa ungoonawo kuti ivo vanenge vasvikawo pakunyanya kuomerwa nazvo vachiedza kumhanya-mhanya. Asi vari kumhanya-mhanya vari kutraya kuzvigadzirisa nokuti indastry vari kunyanya kuipa udzamo. Saka mukaona kutozoenda kuindastry vane vaedza nepavanogona napo kuti mashoma avari kujenareta iwawo akwanise kunge achisupplya muindastry. Asi kutaurirana kuripo uye zvavari kuita kuti pave nemaimprovements zvakati wandei zvekare. Saka vari kumhanya-mhanya, isusuwo takangotarisa tichikumbira kuti vakurumidze kutibatsirawo, asi ivo vari kumhanya sokumhanya kwavanoita makore ese. Uye sokuziva kwamuri kuita, zvesa ndo yakanyanya kuperforma uye ndiri kunyanya kuperforma. Saka naizvozvo vakuramba vachiedza kumira nezvo zvekare isuwo tichivanzwisisa kunyange zvazvo zvatidzorera kumashure sevanhu vemabhizimusi.
Mungati marasikirwa nebhizimisi rakakura zvakadii, pane ongororo yamakamboita here?
Hatisati taita ongororo dzezvinhu zvisati zvanyatsokupera. Pazvichanyatsokupera zvati zvaimprova pamunganopa tichaita ongororo kuti tarasikirwa zvakadii semabhizimusi. Iko zvino tanga tisati taita ongororo zvinhu zvakatanga manje manje. Hongu matambudziko emoto agara ariko, asi pamwe pese apa tanga takagara zvine nani chaizvo. Zvinhu zvakangozotangawo manje manje pamasvondo maviri apfuura. Saka hatisati taongorora, hatisati taita kamapo nekuti tione kuti tarasikirwa zvakadii sebhizinesi.
Asiwo nyaya yekushomeka kwemagetsi vanorupira haizokanganisewo here vamwe vanenge vachida kuya kuzovamba mabhizimisi muZimbabwe vachiti dambudziko iri ngarigadziriswe?
Zvokutaura kwatakaita zvinhu zvisingatori nguva yakanyanya. Saka handioni sokuti vanoda kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe vakanyanya kutarisana naizvozvo, nokuti pane matanho akati wandei ari kutorwa nebazi rezvemoto kuti vagadzirise panyaya iyoyi. Saiko zvino magetsi anorimbotwa munyika, kwavari kuimbota kubva ikoko, kwavari kutora kubva kune dzimwe nyika, pane chimwe chiteshi chikuru chemagetsi chiri kuenda under maintenance, chiri kuseviswa. Saka chiteshi ichochi chiteshi chinoda kuti chiteshi chiri kugadzirirwa. Saka pavanosuita ovo pavanodzima vachigadzirisa, tinobva taita dambudziko rakadai remagetsi. Saka vanoda kuti vavandudze upfumi vatange mabhizimisi muno, handioni chokuti vakanyanya kutya nazvo nokuti zvinhu zvisiri zvenguva yakareba.
Imiwo muri kumanika leduko pari zvino, mungatiudze kuti muri kufambira dzei chaizvo, zvakamira sei mabhizimisi?
Land taatichifambira kuti tionawo kuti zvakamira sei kumabhizimusi muindastry medu. Ndo zvataatifambira kuti tionawo kuti kwakamirawo sei tichanyirawo ofisi yeikoko nenyaya yekuafektwa kwaitika nenyaya yeekonomi yedu. Saka ndo zvataatichifambira kuti titarise. Uye chatanyanya kufambira maconsultations ebudget. Tinoona minista vedu vefinance vatarisana nedanho rokuti vachizonopa bhajeti zvekare. Saka pane kubvunzurudzwa kunoitwa vanhu nezvavanotarisira kuti vasangane nazvo mubhajeti renyika. Ndo zvatatanyanya kufambira kumanikanei.
Tinotenda. Ndini Jonga Kandemiri, murare zvakanaka.